Mashoko aya anotevera chisungo chakaitwa nebato rezanu PF mukupera kwesvondo. Asi dzimwe nengo dzebato iri dzinoti amai mugabe havana kukodzera kuti vapiwe chinzvimbo chekuva mutevedzeri wemutungamiriri webato, izvo zvinozoita kuti vaitwe mutevedzeri wemutungamiriri wenyika. Mumwe wevanhu ava vanopikisa kukwidziridzwa kwaamai mugabe ndiva Ruben Bote.
Tikati chekutanga chinofanira kuzivikanwa nenyika yese, zvichizivikanwazve nemusangano wedu wezanu PF, ndezvekuti hapana mukuru papati inoyi. Zanu PF ndeye munhu wese. Saka isu tiri kuona kuti zvoda kuitwa izvi zvoda kuitwa zvakanangana pakuda kuita pachirungu tinoti dynasty, zvokuda kuita mupati kuti iite munhu one kana iite family one. Maleaders anofanira kubva kuwanhu, wanhu ndio vanofanira kunge vachivhota. Saka isu tiri kuti musangano wechimbi chimbi uda kuitwa uyu inzira yekuda kupusha kuti amai vaende pamusoro, zvinova zvinoita kumanikidzana mukati nekuchichidzirana. Isi tiri kuti vatungamiri kumadzimai uku kana kuti vanhu vanofanira kutungamirira musangano wezanu PF vanofanira kubva kuwanhu, wanhu ndovanofanira kuvhota, uyezve zvichiitwa maringe nenyaya pasina munhu kufoswa kana kushishidzirwa.
Imwe nhengo yezanu PF uye vaimbo vemurwiri wehondo yerusununguko vaIvan Mbengo vanoti zviri kuda kuitwa izvi zviri kunze kwemutemo uye zvinofanirwa kurambwa zvachose. Vanoti bumbiro remutemo yezanu PF harifanirwi kungoshandurwa shandurwa chero nguva apo vamwe vanhu vanenge vaine zvavanoda kuzadzikisa kana kubvisa vamwe pazvigaro. Bumbiro rezanu PF rakashandurwa zvakare muna 2005 kuitira kuti mumwe wevatevedzeri vemutungamiri webato ange ari munhukadzi. Izvo zvakapa kuti amai Joyce Mujuru vatore chigaro chemutevedzeri wemutungamiriri wezanu PF. Bumbiro iri rakashandurwa zvakare muna 2014 rikapa masimba mutungamiri webato kuti asarudze vatevedzeri vake, kwete kuti vasarudzwe nevanhu pakongiresi. Izvi zvakapa kuti amai Mujuru vabviswe mushure mekupomerwa mhosva yekuda kubvisa vamugabe pachigaro. Mumwe musigiri wezanu PF kuno kumanikaland vaprosper Tendengu vanoti vanoona hurongwa hwekuda kusimudzira amai mugabe huri hwekuda kufadza rimwe boka rinozivikanwa nekuti G40 iro vanonzi vanotsigira. Vatendengu vanoti kongiresi iyi vanoiona senzira yekuda kudzinga vamwe mubato iri vavasingawirirani naamai mugabe.
Ya, pane kongiresi iri kuda kuitwa iyi inoda kungobvisa vanhu vasingachadiwi muzanu PF chete, otherwise hapana chitsva chatiri kungotarisira kubva pakongiresi iri kuda kutoitwa mai manje.
Studio 7 haina kukwanisa kutaura nemunyori wezanu PF mudunhu remanikaland vakenneth saruchera pamusoro penyaya iyi, kunyange hazvo pamusangano wesvondo vakatsigira pfungwa yekusimudzira amai mugabe. Chikwata cheG40 chichiri kukikirisana nechimwe chinozivikanwa nekuti Lacoste, icho chinonzi chinoda kuti mumwe wevatevedzeri vavamugabe vaEmerson Mnangagwa vaende panyanga kana vamugabe vachinge vazosiya chigaro. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Moyo.